Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 20 ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Rimwe gweta rezvekodzero dzevanhu rinoti mwana ane makore gumi nemanomwe akasungwa pamuzinda weumwe mumiriri webato reCitizens Coalition for Change svondo rapera haafaniri kutongwa pamwe chete nevanhu vakuru.
Court inofanira kuprotekta mwana yeye by at least kumuseparata from vamwe vanhu vomutonga ake ari ega but in a safe environment.
Mupepeti webepanau remashingo mira garikai mashura kureva achamiswa mberi kwedare nhasi mumashingo achipomerwa mhosva yokuzvibisa zita remapurisa.
Kuma garikai mashura kureva editor we the mashingo mira vari kupomerwa mhosva yokutiwo vanonzi vakapublisha kana kuti vakakommunicata false information inoita kuti mapurisa aonekwe sevanhu vakashata.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti mukomana ane makore gumi nemanomwe akasungwa kubudiriro svondo rapera pamwe chete nenhengo makumi maviri neshanu dzeCitizens Coalition for Change haafaniri kutongwa pamwe chete nevanhu vakuru vaakasungwa navo. Gweta Kenneth Masie vaudza Studio 7 kuti bumbiro remutemo reZimbabwe rinoti vana vari pasi pemakore gumi nemasere vari mumaoko edare reHigh Court uye kuchorwa kodzero dzevana imhosva huru zvikuru muZimbabwe.
Mutemo wagara unoprojekta vana vari below 18 because unongo chiti they are juveniles. And one for who protect by the law, especially the courts. Saka kana pane nyaya kaita se e yekuti tichiona futi nekunze inoita senge nyaya isina ku simba steric and zviri kuitika kune mwana uyu zvinhu zvino affect like the well being. Court ino for who protect mwana by at least kumuseparata from vamwe vanhu womutonga ake ari ega but in a safe environment.
Chii chingaitwa pamusoro penyaya iyi nekuti zvoita sekuti nyangwe iye magistrate ava kudotyorawo mutemo?
Malawyers anofanirwa kureza atingati maconstitutional issues anenge achibuda panyaya iyi because one chiri kubuda apa violation of child and the violation yemwana it's a very serious thing because toza kuti muZimbabwe especially constitutional notary kuti the guardian yevana muZimbabwe is the High Court. Saka kana zvinhu zvakadai so zvaitika kumasiti court magweta anofanira kumanya achiendesa nyaya dzakadai so vachapila kuHigh Court and pafanira kuita yatingati the protection of this juvenile because zviri kuitika apa zvinhu zvisingafanirwe zvichioneka like in a society yatinoti inorespekta mutemo nekuti vana havafanira kuexposwa to such environment especially kuvharirwa vachiiswa incarceration and going through this process they should be separated entirely in a safe environment.
Ko kana vana vatinoti vana ava vanenge vari pasi pemakore 18 vachiita zvematongero enyika kana kuti vari politically active, pane mutemo unovarambidza here? Pane zera here rinonzi mwana haakwanisi kuita zvematongero enyika kusvika asvika pazera rakati?
Kwete, hapana munhu anorambidzwa kuita zvematongero enyika especially kana tichiita safuti bumbu redu remutemo. Pane section yemuconstitution inotaura kuti every Zimbabwean ane right to associate or not to associate with anyone. Saka zvinoreva kuti munhu anokwanisa kuassociata nepolitical party anoda kana kuti kwete and hazvitauri kuti zvinova zvine zera. Saka kusungirwa nyaya yekuti urikunzi une waonekwa uri pamusangano kana kuti weCCC kana kuti webato rinopikisa zvinhu zvinenge zvichitochikora kodzero dzemunhu nangwe ari which age.
Vamasiye, sokuziva kwenyu kana mapato ezvematongerwo enyika achiti youth vana veyouth vebato rakati makore api anenge achirehwa apa?
Youth tikati inobva kutangira pamakore 21 zvichidzika nekuti youth inenge ichingotodefina the aggregation yevanhu vari mumusangano imomo. Saka but kana chitasa kuti youth tichita sedu iri legal term munhu wese ari below 18 years anototreatwa semwana in terms of our laws, even the Criminal Procedure and Evidence Act. Anyone below 18 years should be treated like a juvenile. So, tishitasa nyayo uyu antu ene 16 years, minisi antu ene makore akatoti one day aripasi kupfura the limit inotaura mutemo.
Avo vange vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye vari parunhare kuTexas ne Studio 7. Pepeti webepa nau remashingo mira garikai mafira kureva achamiswa mberi kwedare redzimosva nhasi kumashingo achipomerwa mosva yokubudisa zvemanyepo zvinonzi nehurumende zvinosvibisa chimiro chemapurisa. Gweta rava mafira kureva vamartin mureri vaudza Studio 7 kuti mafira kureva akasungirwa mhosva yokutaura kuti mhosva yakaparwa neumwe munhu yakatsikwa-tsikwa zvakakonzera kuti vamwe vafunge kuti mhosva iyi yavharwa-vharwa sezvo munhu aipomerwa mhosva iyi ane usahwira nemapurisa nevasori.
Ya mukoma garikai mbashira kureva editor wethe Mbashingo Mirror vari kupomberwa mhosva yokutiwo vanonzi vakapublisha kana kuti vakacommunicata false information inoita kuti mapurisa aonekwe sevanhu vakashata nevanhu veruzhinji.
Vamafira kureva vanobvuma here mhosva yavari kupomerwa?
Vamafira kureva havabvumi mhosva iyi, vanotoshamisikawo nokutiwo vakangoita basa ravo saedita webepa. Saka zvavanotaura ivo vanototi zvinhu zvinofungidzirwa kuti anonzi maallegations, saka hapana zvokuti vakanyatsokudonongodza kuti ndizvo chaizvo zvinotofunge ndo chaizvo zvinonzi nevanhu.
Muchaifambisa sei nyaya iyi sezvo tichiona sokuti vatori venhau vagara vachishungurudzwa zvikuru nehurumende pamusoro pezvavanenge vanyora kunyange zviri zvechokwadi kunyange zviri zvisina kunyatsotitwasa-twasa? Muri kutarisira kufambisa nyaya iyi sei?
Isu tinofukinoti nhasi uno tinoenda pakudare nenyaya iyoyi tinongoramba takasimbirira tichimira naizvozvo zvokuti mukoma masira kureva hapana zvavakaresha kuita. Vakaita basa ravo semutori wenhau, vakatarisa zvose zvaitarisirwa kuti vainge vachipepeta nhau dzavo, hapana chavakaresha. Saka tedifensi yedu toramba takangondomira saizvozvo. Ndinotenda kuti ivo mapurisa acho vakuru vacho vanoti vanouya kumatare ndovatichahwa matama avo, hatisati taona hedu mapepa aveko zvino, hatingati mastate papers, kuti tichatsokuona maparigo avanoti akaitwa mhosva yacho nemawitness avo kuti ndivanani. But mukoma garikai vacharamba vachimira vachiramba nyaya iyoyo.
Gweta rinomirira mupepeti wenhau garikai mafira kureva vamartin mureri vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Bazi rezvemigwagwa reTransport and Infrastructural Development rambomisa marezenzi ekutakura vanhu emabhazi eRimbi Travel ne and Tours ne Tashlit Investments ayo anozivikanwa nerekuti Zebra Kiss, zvichitevera tsaona yakaitika nemusi wechipiri mumugwagwa unoenda kuNyamapanda. tsaona iyi yakauraya munhu mumwe chete nekukuvadza vamwe vasere. Gurukota rezvekutakurwa kwevanhu bazi vaFelix Tapiwa Mona vati zviri pachena kuti mabhazi aya aita zvemujao izvo zvisiri pamutemo. Vanofamba nemabhazi vanoti danho ratorwa nehurumende idanho rakanaka chero hazvo izvi zviri kuitika munyika yose kwete kwamutoko chete. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano revanofamba nemabhazi rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath kuti tinzwe maonero avo.
Kusasindwa kwemarevhenyu emakambani maviri uku kunotaridza kuti hurumende iri kushushikana zvikuru netsaona dziri kuramba dzichingoitika dziri kukonzereswa nekushaya hanywa kwavatyairi pamugwagwa. Nyaya yekuvhetemutswa kwemabhazi inyaya yatogara nyuita nezvayo isingataritwe zvikuru.
Munoona danho ratorwa nehurumende iri richizobatsira here?
Takanga tambotambira mashoko iyayaya makundana ari kuitika pahighway. Kutya mutoko chete nzvimbo dzakawanda zvikuru hatikwanisi kudoma mabhazi amwa anovhetemutswa ichiitwa makundano muhighway, asi tichitangotaura aya akonzeresa kufa kwakondakta nekukwara kwevamwe vanga vari mubhazi umu. Nyaya yekusatedzwa kwemitemo opa mugwagwa yakanyanyisisa zvikuru nenyaya yemakundano aripo pamugwagwa kuti munhu wese anenge achida ane mabhazi kana kuti vari kutyaira mabhazi vanenge vachimhanyira tageti. Zvinhu zviri kutoitika pamugwagwa isu tinoona senzira yakanaka yekumboedza kutumira shoko kuvaridzi vemabhazi kuti vagadzirise makambani avo, vagadzirise nyaya yekurikuruta madhiraivha kwavanoita kuti vange vachitora madhiraivha ano unyanzvi vanoziva kukoshesa upenyu hwemapasenja vakatakura, nekuti ndo vamwe vanovapa mari yekuti vange vachikwanisa kurarama uye zvakare kuti bhizinesi riendere mberi.
Iro izwi remutakurwi mumugwagwa umu riri kuteererwawo here pane zvese zvinenge zvichiitika izvi?
Nyaya yekuti izwi rapasenja dzimwe nguva kana tichitaura tinoita kunge tiri kutaura zvekunyepa. Pamugwagwa hapana kumira mushe nenyaya yemakundano. Nyaya yematimetable zvinofanira kutangira RMT nyaya yekugadzisa nyaya yetimetable, nyaya yekuti maassociation aonge achikuhohwe simba zvimwe kuda panga mugwagwa mungagadzikani, nekuti code of conduct yepamugwagwa haisinatsobuda. Takatarisa kuti ivo vemakambani ndingangoti maoperators aya anofanira kunge aine mitemo yekuti kana munhu akanga atyora mutemo wavo anombomiswa kana kuti anogona kurangwawo. Zvizvosvikawo kumakoti, zvizvosvikawo kuministri ikoko kusiyirwa nemarecommendation sezvinoita magweta. Magweta anozviregureta ega. Ndo zvatanga tichibuda kuti zvinge zvichiita, nokuti tiri kuona kuti hurumende ine zvakawanda zvainobata. Zvimwe zvese vanenge vasiko vanotoudzwawo kuti kwaitika zvakati.
Zvamunofungawo kuti zvinofanira kuchinjwa pamitemo yemumigwagwa ndezvipi?
Tikukukumbira kuti vemabhaza maassociation akohwewo masimba ekuti vange vachifambira basa mune zvakanaka, vachibatsira nehurumende kuti pamugwagwa pange pachigadzikana, tsaona dzinge dziri shoma, uye zvakare izwi rapasenja rinofanira kukosheswa pane zvese zvinenge zvichiitika.
Avo vanga vari mukuru wesangano revanofamba nemabhazi rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum rinoti richashanda nemadzimai ari munyika iyi atarisana nekudzingwa mukupera kwechikamu sezvo magwaro eZimbabwe exemption permits anovatendera kushanda munyika iyi osvika kumagumo. Mumwe mukuru musangano iri muzvare Diana Zimbudzana vatiwo vari kushanda madande mutande kuti madzimai ari munyika iyi asa shungurudzwe ngati nzwei urukuru yavaita na Marvelous Mhlanga Nyauye we Studio 7.
Mazuvano nenhau dzesocial media vanhu vanokwanisa kutaurirana kuti mhirishonga iri kwakati vanhu vashandisa zvinana WhatsApp, Twitter, vana Facebook havo. Saka chinenge changu svinda paWhatsApp vamwe vanobva vachiisa kuTwitter vamwe vachiisa kuFacebook. Zvinobetsera kuti madzimai kuenda kunzvimbo kwavari kwakaita iri judhura ichisvika kuvanhu vanobva vafanoziya kuti regai tigare tiri mudzimba katisafambe kuitira kuti tinge takachengetedzeka.
Sangano renyu riri kubatsira sei nyanya madzimai iro gore rino?
Gore rino iri chikuru chatakatarisana nacho ndechekuti vazhinji vemapemiti aya anonzi maZTP ari kunzi muna June anenge apera. Saka kubatsira kwatichaita ndechekuti tingoonesana tichigara pasi nemadzimai kunyange tichibvunzana kuti urongwa hwavo hwakamira sei. Vanenge vachida kudzokera kumusha tinenge tichibetserana navo tichinzwisisa kuti kumusha kwacho vanogoda kudzokera kupi uye nenzira ipi. Vanenge vachidawo kugara muno tichivaonesa kuti hazvikonzere kuti vanhu vagare munyika yevamwe mumapepa avasina kunyatsokwana nekuti vanenge vaakuzvisisa parumananzombe. Saka ndourongwa hukuru hwatinawo gore rinaiwo.
Zvimwewo zvamungakurudzire madzimai panguva ino mwedzi uyu uri kutaurwa kunzi vadzokere kumusha usati wasvika ndezvekuti chii? Vasina mapepa.
Tinongoti isusu kuronga kwakanaka. Munhu ngaazvinanzerere muhana yake ozvibvunza kuti chaanoda chii. Kana iye ari kuronga kuti zvaari zvakaringana kuti adzokere kumusha hazvingashandi kuti munhu adzokere kumusha asina chouvirika. Unofanira kuti ange uine mashere nacho aunoisa padivi kuitira kuti kana udzokera kumusha unosvikanawo pekutangira. Kana kumusha kwacho ikoko paine pekunosvikira pakanaka pakaringana here ndapavanturudzwe kuitira kuti kana vanhu vachinge vodzokera havazonotangiri pasi asi kuti vanotangira pakati kwezvishoma.
Vanenge vachida kunzwa zvinoita sangano renyu vanokubata ikupi?
Vanogona kubata iro sangano redu tiri paFacebook Zimbabwe Excellence Forum. Vosenda mamessages avo ipapo then tovapindura.
Muzvare Diana Zimbudzana vesangano reZimbabwe Exiles Forum vachitaura naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 kuSouth Africa. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Dare reHigh Court rinoti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo havana simba rekurambidza zvabvumiranwa nemakanzuru emumaguta kana kupindira mukufambiswa kwemabasa emakanzuru. MuNewsday makare Zimbabwe inotarisira kupiwa mamirioni gumi nemana emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kurwisana nechirwere chemalaria. Mamwe masangano akazvimirira muZimbabwe anoda kuti kupfuyiwa kwehuku dzakavharirwa kurambidzwe vachiti huku idzi dziri kushungurudzwa izvo zvisina kufanira. Tombotarisa yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7, why musingamboendesi message yangu? Why musingamboendesi? Every day ndinotumira 2 times but hamusikuendesi. Chikumbiro changu ndechekuti uyo mufesi uyo ari kutuka vanhu uyo kwao then autoendeswa kwake kuUkraine kumauto kuti atokwanisa kutondorwaya zvinoita. Then umweni uyo akauraya vanhu uyoyo mufesi uyo kwao ngatongobatira nzofu taende ikoko zvinotokwanisa kutoita futi akwanisa kutondobatsira Ukraine katokwanisa kutoyamurika kuti zvaari kuita kuya kutukana nevanhu pamusoro pe ngarangare futi kuti paive paanga achitaura zvaanoda futi achitukana futi nevanhu ndozvaanogona kutukana izvozvo. Pasina 2 days takanzwa kuti matiraki abatwa ari yezanupf vanga ita kuti MTC chichi.
Ya, ndinonzi Pasta Zvitemerere. Iyi nyaya yekusungwa kwevanhu munyika munomu yakaomarara zvishoma. Madzimai kusungwa kubudirira vanongosungwa opozisheni chete ange siri rarika iyi vatanhu vakudhiskasa zvofa kuti munhu ukaenda mumba mako ndida dzechimwe dzimwe tichimbodhiskasa nyaya dzedu osungwa manje. Asi vanongoita pese pese musangano vari kufamba vachitinetsa pastors voED pastors voni hapana ari kuvasunga. Muri kuona nyika inoiyi Mwari ngavatibatsire zvinhu zvinomira zvakanaka. We are very disappointed kuti Mwari nyika yakatanga rini kudai so even Robert Mugabe angari better than zviripo izvi.
Ndoda kubvunza kuna Chris Muchangwa mashoko akataura maringe nekuti ZANU-PF yakatenga a fleet of cars dzinodhura kubva kuAmerica. Kunova ndoko vari kuti vakatemerwa masanction. Mota dzinozobuda sei? Ndoda kuziva apindure mubvunzo kana ari kuzvinzwa ndiye anofanira kuti azvipindure kuti how come vanotaura kuti government haina mari asi ZANU-PF ndo ine mari kudarika government. Chokwadi chokwadi munhu ane pfungwa dzinofunga chaizvo sei vachirambira vanhu mugovernment yacho isina mari vadi kusiyana nezvegovernment vaita zvavo zvepati yavo ZANU-PF vosiya government vopinda vamwe mugovernment. How come munhu mukuru akafanana anotaura kuti murungu waanoshandira haana mari pana iye? Zviri kuratidza zvega pachena kuti mbavha dzeZANU-PF tiri vanhu vove kungoti zvedu hatina zvatinokwanisa kuita kana tanzwa zvatinenge tinzwa bati zvinongorwadza kuti varume vakuru vachena machendera vaende makurira vakaita zvavanotaura asi handizvo zvinotaurwa nevarume vakuru vakafanira murungu waunoshandira woti haana mari iwo ndione mari waiwana kupi? Umbavha watiri kutaura ndohwo wabva wabuda pachena kuti vaba mari yekambani vaisa kupati kwavo vauti govhumendi haina mari. Ngavabve govhumendi kana govhumendi isina mari vanonyadzisa varume avo. Kutenga motikari dzekukambeneza nyika haina kana maambulensi patara hazvina kana mushonga kana hwani vanhu vari kutambura asi munotiudza kuti vanotenga a fleet of cars dzinodhura Ford Ranger inomboita mari vaitenga kupi? Kwacho kwavarutaura kune kwavakatemerwa masanction vonokwanisa kunotora motikari iko vadzitora sei iko kune masanction? Masanction avanouya kana vanhu vataura zvavanenge vachitaura zvavanoda kuti zviitwe munyika yavo votaura kuti masanction asi kana zvava zveZANU-PF hakuna masanction akafanana nayo.
Ini ndoda kupindura hangu vanhu vari kutanzwa ZANU-PF haichina vanhu, ZANU-PF haichina vanhu. Vanhu veZANU-PF havana nguva yekuya pastudio zvimwe vachitaura, vanopedzere nguva yavo vakamirira zuva rekuvhota nazvo richashedzerwa maelection ovhota vatoraura hwina. Kwete zvekutanzwa kunzwa kutaura pastudio zvimwe ndokuti kuine vanhu, ZANU-PF ine vanhu. Uchiona kudai vanhu variko vakatomirira dero kuvhota kuti vaise mutungamiri wavo neparty yavo kugovernment chete.
Ini ndinobatikana zvikuru nemashoko anenge achitaurwa naKangatyo uyo achitaura nekuramba zvinhu zviri pachena achida kusoroda kuda kuzviita ngendeya anogona kutuka vanhu sereki zvaanga achiita zvekutuka vanhu vanga achitaura navapo. Izvinizvi vanhu veZANU-PF ivavo ndo vane access yekuwana futi mapurisa. Izvizvi takaona kumainuku kwakarobwa nevakuru naMP weZANU-PF nepfuti mapurisa akawanda vari kunoba vakapakatisa zvombo, masoja akawanda vari kuba vakapakatisa zvombo nemhaka yekuti vanonzi musatatidzire. Ezvino nhasi musino takaiswa chimwe chimutemo chakasainwa namunangagwa chekuti manesi nemadhokta vafane kuratidzira, vakaratidzira vanoenda mukati. Uri kunzwa dai vanhu ivavo vaine access yekushanda nepfuti vanogumeza vakuba futi vakapakatira bhokozi vanenge vaine nzara. Saka isisu tinorwadzwa zvikuru vanhu nezvinotaurwa naivo vana Gangadya bhokozi ndo vari kudya vachiguta nyika ichinonga svosve nemuromo. Manje vanofunzwa kuti hatizvione nhasi ezvinozvi chidelimination chavo icho charambwa chavo chavakaisa icho chakagadzirwa kuzekigo chiri kurambwa. Dai zvagadzirwa zvisvinu taenda kumaelection toda kuvabvisa vese nembwa dzavo vabva vagara vaenda kumateresuku. Nyika itododa nyika inotungamirirwa kwete nyika ine vatongi. Ezvino vanhu vatsakati vanhu vagara mumajeri mahara. Ezvino vakakukurudza vanhu kunoisa vanhu mumajeri mahara vasina mhaka vachisiya vanhu vane mhosva vachigara kunzo. Tatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazvo enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. America inoti iri kusimbaradza kudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica panyaya yekutumira umhizha hwepamusorosoro kana kuti masatellites kumwedzi pachishandiswa zvitundumuseremusere. Muteedzeri wegurukota rinoona nezvemagungwa, mamiriro ekunze neumhizha mukufambiswa kwemashoko muAmerica, amai Monica Medina, vanoti kudyidzana uku kwakakosha zvikuru munyaya dzebudiriro. Amai Medina vakachingamidza Nigeria neRwanda senyika dzekutanga muAfrica kunyorerana chibvumirano ichi chinonzi Artemis Accords. Vanoti nyika makumi maviri nenhatu dzaisa runyoro rwadzo pachibvumirano ichi kusvika parizvino. Vati uyu munongedzo wenyika dzakasiyana-siyana dzine chido chimwe chete chekusimudzira humetura nehumhizha munyaya dzezvekuongorora mamiriro akaita pasi rino. America inoti zvibvumirano izvi zvinoenderanawo nedonzvo rayo rekushanda nekambani yeNASA Artemis Program kuona kuti yatumira mudzimai wekutanga uye mutema wekutanga kumwedzi nechitundu musere musere. Kuburikidza nechirongwa cheArtemis, America inoti iri kuda kuumba mubatanidzwa wenyika dzakasiyana-siyana usati waonekwa munhorondo yenyika dzepasi rino uchiita mushandira pamwe wakadai. Amai Medina vanoti masatellites anenge ari pasi achiona zviri kuitika kumwedzi akakosha zvikuru mubudiriro yenyika dzepasi rino. Semuenzaniso, amai Medina vanoti humizha uhu hunobatsira kunzwisisa nezvenzvimbo dzinogona kuparadzwa nemoto uye kuruka mazano ekuti zvingadzivirirwe sei zvichibatsira kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu kana neupfumi hwavo. Vanoenderera mberi vachiti mwedzi wapera Uganda neZimbabwe dzakatumira masatellites kumwedzi anenge achitarisa nyaya yekuchena kana kusviba kwemvura, kushandiswa kweminda uye mamiriro evhu. Vanoti America ichaenderera mberi nekushanda nedzimwe nyika dzemuAfrica pazvirongwa zvakadai zvekuona mamiriro akaita pasi rino pachishandiswa humizha hwechizvino-zvino kana kuti masatellites. America inotiwo iri kufara nerutsigiro rwairi kupiwa nechikwata chenyika dzemuAfrica dziri muUnited Nations kana kuti African Group dzakaisa runyoro rwadzo pachibvumirano chekusatumira zvombo zvehondo zvemuchadenga zvinokanganisa mamiriro ekunze. America ndiyo yakaunza chisungo ichi kudare reUnited Nations. Amai Medina vanoti America yakazvipira kusimudzira humizha hwekuziva mamiriro ekunze zvichiitwa murunyararo. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe gweta rezvekodzero dzevanhu rinoti mwana ane makore 11 akasungwa pamuzinda weumwe mumiriri webato reCitizens Coalition for Change zvondirapera haafaniri kutongwa pamwe chete nevanhu vakuru. Mupepeti webepanhau remasvingo Mira Garikai Mashura kureva achamira mberi kwedare nhasi mumasvingo achipomera mhosva yekusvibisa zita remapurisa. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndokusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.